Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 26/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzobato ravo kusanganisira vaJob Scholar dzichigadziriswa mumatirongo kwenguva yakareba. Asi munyori mubazi rezvemutemo muZanu PF vapo mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape vanopikisa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira nhengo inomiririra Zengeza West mudare reparamende vaJob Scholar. VaChamisa vakasangana mazuva apera nevamwe gumi nevana vanova nhengo dzebato ravo vakaburiswa mujeri rechikurubhi vainge vasungwa navaScholar vakati vakaudzwa nevanhu ava kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka majeri. VCCC vari kupomera bato reZanu PF nehurumende mhosva yekumbunyikidza vanopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa tikatanga nekuvabvunza nezvekusangana kwavo nevakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kunyatsime vachipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga pakapondwa nhengo yebato ravo muzvare More Blessing Alley.
Gere rinorwadza, gere rinoshupa. Zviripo nezvekuti pane kushupika nokurwadziwa kukuru kwanga kuchiitika kunyanya-nyanya kune vakasungwa. Vaindiudza nyaya dzekuti vakangobatwa nekumbunyikidzwa, madzimai avo akasara achitambura mhuri dzichitambura. Kunyanya-nyanya munozva panosungwa ana baba, vanenge vanyanya kusungwa ndivana mai, vanenge vanyanya kusungwa vana, nekuti ndo vanosara vachitambudzika. Pamwe baba vanenge vari vanoita kuti zvinhu zvifambewo mumba, breadwinner. Saka izvozvo ndozvavainditaurira nokumbunyikidzwa kune kuchitwa.
Hanzi zvinhu zvakamira sei mujeru?
Majeri hakuna chikafu, vanhu vanotambura, une nhamo zvikuru. Ijere, of course hazvingazofananiwo nemuchato, asi vaitaura kushupika nokushungurudzwa kunyanya-nyanya nenyaya yekuti vainyimwa bheo. Vanga vaita 153 days varimo muchitokisi. Ite zvinezvi mukatarisa vaScholar vatinge vatopfuura 160 days, kungova kushungurudzwa, kungova kusvinyangwa semutsuva. Asi chokwadi chiripo ndechekuti hapana mhosva yakapara.
Ko sei muchidaro?
Kana une mhosva unoendaka kukoti kupetwa bheo, nokuti mutemo wedu unoti munhu wese haana mhosva, kungova kupomerwa. Kupomerwa hakusi kupara. Kana ukanzi wakabata chibharo hazviri kuti wachibata, kungopomerwa. Saka vazhinji chaivo chaivo vane mhosva ndo vamunoona ndo vanotopomera vasina mhosva. Saka izvozvo zvitoda kuti zvigadziriswe ndenyaya yataivaonera.
Zvino dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei vaChamisa?
Ticharamba tichitaura nevatinotaura navo, asi chikuru isu chatinoita ndechekuti tinonamata kuna Mwari, nekuti nyika ndeyaMwari, vanhu ndevaMwari, nguva ndeyaMwari, zvose ndezvaMwari. Pazvinhu zvose izvi hongu tingaita zvatinoita, asi tinoisa Mwari kumberi pazvinhu zvose, nekuti tinoziva kuti nguva nemwaka nemikana nemajana ekutungamirira anobva kudenga.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo munyori mubazi rezvemitemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Vasikana havana kumbosungwa neZANU PF, vakasungwa negavhenendi nemapurisa vachiziva nemhosva dzavakatara. Ende vasikana iloya vanozviziva kuti pane mutsauko westate nepolitical party. ZANU PF haina mapurisa, ZANU PF haina jere, ZANU PF haina makoti, ZANU PF ipolitical party. Vakasungwa nestate nemhosva dzavari kupomerwa. Ende mhosva dzavo vari kunzi vanomira pakati pedare, vachadaidzwa kudare vozotaura kuti vakati vanozvipara.
Vari kuchema chemawo kuti vanhu veZANU PF vakapara mhosva dzakafanana neidzodzo havasungwe. Munoda kuti kudii nemashoko iyaya?
Vane ZANU PF havafanira vachikopara mhosva. Tiri vanhu vane discipline, vanoteerera zvinodiwa mumutemo. Nyaya yokuti inongori nhengo yepato rinokwikwidza haisiyo inopa munhu laisensi yekupara mhosva. Asi kana wapara mhosva uchadaidzwa pamberi pedare zvoonekwa kuti wakapara mhosva here kana kuti hauna. Saka vasikana ngavamirire zuva ravo ravachadaidzwa kukoti kuti vazodara mhosva dzavo.
Zvimwe zvavari kuchema-chemawo nazvo vamangwana vari kuti ivo vari kuona sekuti vamwe vatongi vanenge vasina kutonga zvinofadza bato riri kutonga kana hurumende vari kudzingwa basa pachisetwa matribunal nemutungamiri wenyika. Munoti kudii nazvo?
Ndihazivi vatongi vakaita izvozvo, asi chandinoziva ndechekuti Zimbabwe ine mastructures akawanda okuti kana munhu akanga atadzirwa even nestate kana usinge wadzingwa basa zvisiri pamutemo, kune kwaunonomhangara nyaya yakuongororwa kuonekwa kuti wakakanyasirwa here kana kuti hauna. Kana paine vanhu vakakanyasirwa nestate, vane mvumo yokuenda pamberi pamacommissions namastructures arimo munyika vachitaura nyaya yavo.
Munyori mubazi rezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kubvisa muchetura yenyuklia pazvombo zvenyuklia zvinoparadza, ichiisa zvimwe zvombo zvisina ukasha hwakanyanya ichizvikanda kuUkraine. Izvi zvaziviswa nebazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain kana kuti British Defence Ministry. Russia inonzi yave nezvombo zvemuchadenga zvishoma zvavai kupa kuti ishandise zvinofanira kushandiswa mukukanda zvombo zvenyuklia. Asi zvinonzi zvombo izvi zvinenge zvisingakwanise kunyatsoenda panzvimbo yazvinenge zvichitarisirwa kuti dziende, zvinopa kuti zvipedzisire zvauraya vanhuwo zvavo. Russia iri kubhomba magwenya emagetsi nekunogaiwa mvura muUkraine zvapa kuti vanhu vemunyika iyi vagare murima uye vasina mvura yekunwa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, rimwe dare remuChina rapa mumwe muimbi Chris Wu chirango chekugara mujeri kwemakore 13. Wu akapiwa chirango ichi achipomerwa mhosva yekubata chibharo mamwe madzimai maviri anonzi ainge akadhakwa muna 2018. Anonzi akaita izvi nevamwe vanhu vaainge ainavo. Dare iri rinotiwo anofanira kubhadhara mari inosvika 83.7 million achinzi aitadza kubhadhara mitero. Iko zvino tochienda kuchirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, apo tinotarisa nezvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro navaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party kana kuti ZTP, avo vainge vari mujeri vachipomerwa mhosva yekuratidzira muHarare zvisiri pamutemo nedzimwe nhengo dzebato ravo 33 kusanganisirawo madzimai. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
kana kuita muna mati anga ari full akupa kadana area yeni kuna 40 yeni kumisoro ku area yeni immigration ekumate aka ataka samba kubva kupa kadana kuchika mitauda kuchika kunai 40 ndio kataka mitsa nemapurisa akidza vam kutsinga ipapo vakafira vakuru kana kumaliza vatatu kubva pagurupu redu ndio kubva vaenda nesiku chajesi kuharare sendro saka vakavira vasara vakazivisirira kuti vanzwisise kuti vamwe vatorwa nemapurisa zviri kufamba kufamba kubva emapurisa azovatora vapana okei kana rodzeni manyika vari kuuya kupajesi
pane vakarohwa here mukusungwa uku
abva kusungwa hapanai munhu akarohwa
mati imi manga mapiwa oneso yekuti munge muchienda kunonamata zvanga zviri zvikonzero zvei chaizvo zvamanga muchipindira kuti munamati
inamatira maproblems akasiyana-siyana ari kusangana nesu vanhu pakurarama kwedu zvinosanganisira nesekuita nengi kushandiswa sezvinodhaka nevadiki zvauraya mai emuisaimuraya vesanganisira zvekare imba chaidzo dzevanhu vati mirisa tiri kubreka tiri kusanganisira zvenyaya dzinechekuita nenhau yekubatwa kana kushandiswa kwemari nevanhu
asika vamwe vanoti zvechechi nezvematongerwo enyika hazvifanira kunge zvichifambirana munoti kudii ipapo
dzinongova muono uye vamwe asi vanhu avanofanira kunzwisa kuti segreatest politician kana kuti anonyatsonzwisa zvematongerwo enyika ndimwari ende hakuna umambo hungaitika panyika ipano usina kubvumidza kana kuti usina kuti hai dirimnaiti mari iye mari pachati saka kunga vakunyepa kuti mari anotonga pamusoro pezvimwe zvinhu zvese asi kana asvika panyaya yekutonga kwevanhu obva amudzi mari aasailendi ari kuti handinoinazvo vanhu vanenge vasingazvisisi havo nyaya dzematongerwo enyika asi ristoriyeri watingatindiye politizeni muhombe nekuti apere mambo wemadzimai
masungwa kudaro ndakambotaura negweta renyu rikati parakazotanga kunzwa nyaya iyi kukumiririrai imi manga maramba nyaya yekuti mupuhwe mari mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti mubude mutirongo sei makatora danho iri
hongu inyaya yechokwadi yekuti taka ihwaive neoption yekuti tiie tichibhadhara fine asi nhau yakanga iripo ndeyekuti vanhu vakanga vasina maridzaemafine basi mafambiro anga ari kuita nyaya yacho takanga tavapari takariita danho rekuti no kana vanhu vati kunamata imwari mhosva munofanira kutongwa hatingadzimi fine nekuti iadmission
manga muri kupi chaizvo muharare rimandi kana kuti kuchikurupi
vakanga tiri kuvarume 23 vakanga vari kuharare rimandi vobva paita madzimai 12 vakanga vari kuchikurubhi kufunal section
saka muri mutirongo maibatwa sei chaizvo tichitarisa nyaya dzekudya nemararamiro amaita
tinganyanye kushora yedu kana kuti tinganyanya kutaura pamusoro pemabatirwo edu kutongokutirongo kwaibatwa vanhu zvakanaka havo chikafu chiriko chekudya chekurara chaitirwa zvedu asi kungoti mukati metongo tingoona kuti nhamba yevanhu inenge yakati wandisei saka vanhu vanoita kundomanisidzana nekuda kwekuwanisa kwevanhu kozotiwo pane zvimwe zvinhu zvakafanana nedhaiti remutsongo kutiona kuti hurumende nekuva inofanira kuti ise mari yakati wandei nyaya dzekuti paite vharaiti yechikafu nekuti dhaiti ravo rakanyanya kuwanda
Konyaye zvirwere izvi mutirongo zvakamira sei? Hapana vakarwara here?
Pagurupu redu hapana watingati akanyatsorwara. Kune vamwe vakazvibirawo nemabhezi, asi tikatarisa vamwewo vamwe vacho vanga vagara vane urwere hwavanga vainahwo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu. Avo vanga vari vaGoshom, vaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party, vachitaura vari parunare muHarare. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Chiedza Gope, chizvarwa cheZimbabwe vari kugara kuQatar, uko kuri kutambwa iko FIFA World Cup 2022. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti kwakamira sei kuQatar?
Qatarinyika inogavika, hakuna mheremhere, inyika inofadza chose.
Pari zvino tinoona kuti pane mukombe mukuru weFIFA World Cup. Imi muri kuona sei? Makambokwanisa here kuenda kune mitambo iyi?
Ini zvangu handinyanyofariri mutambo yenhabvu, asi ndinosapotawo zvangu baba ikwangu anofarira chaizvo. Ndakangokwanisa kuenda kuopening ceremony, but mamwe magames akawanda ndinomaona zvangu ndiri kunokumba. Asi chandiri kuona chiri kuitika muno munyika yeQatar nenyaya yeWorld Cup ndeyekuti muri kufadza chaizvo. Matourist akawandisa, pese paunongobuda panenge pane matourist tikusangana nevanhu vekunyika dzakasiyana-siyana. Zvinozvi zvinofadza chaizvo. Ende kune magames, kune maactivities akawanda ari kuitwa kwakasiyana-siyana, anove ari kunakidza chaizvo. Nguva zhinji tinongobuda school drive, unongobuda upinda mutrain, upinda mubhazi free kana une hire card. Zvinozvi zvinongonakidza kungopinda mutrain woenda kwaunoenda, wodzoka netrain kana ndodzoka nebhazi. Qatariri kunyatsonakidza mazuva ano.
Tinoona kuti imi semudzimai pane mamwe mabasa amunoita. Mungatitsananguro kuti ndeapi mabasa aya?
Inini ndiri murairidzi, ndaane nguva ndichiticha kuno kuMiddle East. Ndakauya ndichiticha kuDubai ndikazouya kuno kuQatar. Besides kudzidzisa kwandinoita, ndiri muruki. Ndakatomboruka ndikatopinda World Guinness Record. Ndakaruka nemamwe madzimai ekuDubai kuThe Biggest Blanket. Taruka kudaro blanket redu rakazokatwa into my pieces. Ndobva ratumirwa kumaorphanages akasiyana-siyana all over the world. Ini ndakaitawo rombo rakanaka kuti ndakaonawo magombezi akaenda kuZimbabwe kunonzi kushungudze vana. Kuti akaenda sei handidi kunyepa, handizivi. Coordinator wangu akangonditi takakwanisa kuwana a lady from Emirates. Up to now handisati ndambosangana nemusikana wekuEmirates. Akakwanisa kuendesa kunopa mablangetsi kushungudze vana kuHarare. Sister Miss vakazondibata vakatenda vakatonditumira mapictures vana vane mablangetsi atakakwanisawo kusona nevamwe. Zvinozvi zvinofadza chaizvo. Kubata basa remaoko semudzimai ndichibatsirawo kunerera nevanotambudzika. Zvinhu zvinofadza chaizvo.
Makatanga sei kuita zvekuruka izvi nemaoko, uyezve mungakurudzirawo vamwe vakateerera kuti chii?
Ini ndakatanga kuruka ndiine 9 years ndichibatsira mai vangu vachiruka zvebhizinesi. Tichiri kugara kweikoko kuzisikoko ndokwandakakurira. Saka mai wangu vairuka ndo vaende kudzidzisa ndichiruko mbichana mbichana navo ndikatozoguma ndakutoruka ndichivabatsira zvokutotengesa chaizvo. Mai wangu wanga nespeedi yekuruka yandinoona akatora speedi iyoyo zvokutoti ndinotonzi chiedza the fastest meter kuDubai. Saka kubva ndine 9 years chipo chandakangozvarwa ndinacho nokungokurumidza kubata nokuteedzera. But ndakatozochitanga mahemanje gore ra 2018 ya 2018 ndopa ndakatanga zvokunguruka. From nowhere ndangotrika nditange kuruka. Saka ndiri mukuruka imomo ndobva ndasanganzana nechirongwa cheblanket spear zvichinzi kune madzimai ari kuruka blanket muDubai. And then I went ndikanojoinawo kune angari coordinator tikatowirirana. Nokuonawo marukira andaita ndaitofadzova chaizvo zvokuti ndaitonge ndakutodzidzisawo mamadzimai. Saka ndo matangira ndakaita. Like now ndiri kuruka zvangu zvokutengesa. Kazhinji ndinowanzoruka zvinhu zvevana vacheche ndozvandinofarira ndozvandakadzidziswa namai vangu and up to now ndichine mamapatani andakadzidziswa namai vangu andinotoroka nemusoro.
Muri ikoko kukata pane zvamakaita here zveWorld Cup panyaya yekuruka?
Pakaitwa World Cup flag, Qatar World Cup flag. Saka vaida mapieces akarukwa, akakroshwa, ndakakwanisa kuzviita zvozvo nevana vangu kuchikoro, a few girls. Tairuka zvima pieces 6x6 centimeters tichinosonera wopa flag ready. Papo it's an initiative yandakaitona vana vechikoro kukwanisa kubatanidza vana vechikoro mubasa rembato wemaoko ndichivadzisawo kuruka. Zvinhu zvakangobudawo mugrupu rokuruka kuti kune flag iri kutenderera. Flag ichange ichifamba maschools. Luckily ndobva yangu pfuura nechikoro kwedu kuruka. Then nevana vedu tonosonorerawo tichinyorawo mazita edu tichiwishawo good luck kuKata team yedu yeKata. Saka munondibata paFacebook page rangu rakanzi Chiedza Pascal Yakope neInstagram yangu Chiedza Pascal Yakope bata ikoko.
Aiwa, tinokutenda chaizvo kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo zvisina velas nokundiisawo pachirongwa chakadai chakanaka kudai chokukurudzirana semadzimai.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvichakadaro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa veruzhinji kuti ongororo yakaitwa nechikoro chepamusorosoro cheNational University of Science and Technology kuBulawayo kana kuti DNA inoratidza kuti baba vemwana ane makore mapfumbamwe akabatira pamuviri handiwo vakapa mwana uyu pamuviri. Ongororo iyi inoti mwana uyu akaitiswa pamuviri neimwe hama yake anova mwana zvakare ane makore 13 chete. Mwana uyu anonzi pari zvino ari kubatsirwa nebazi remapurisa rePolice Friendly Unit.
Yashika nguva yange kamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e-2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemuDoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Iko zvino tochimbotarisa zviri kubuda kuQatar kumakwikwi e-2022 World Cup. Pamutambo uri kutambwa iko zvino chikwata cheFrance chakarova Denmark 1-0 kwa tambu kwa iko 68 minutes. Panemwe mitambo ya tambu kwa nasi Poland ya roga yu Saudi Arabia 2-0. Kuchiti wo Australia ya roga Tunisia 1-0. Kuti tinzwe zizere panyaya yekuru wakwe Tunisia uku ne mukana wayo wekuti endere kumberi ne makwigwi aya. Regai tinzwe kubva kumtorerwe nawo Michael Kariati.
Tunisia yarowa 1-0 ne Australia iyo vanga vacharisirwa kukunda ndokutambisa mukana wekusvika munharaunda yechipiri zvisina kushupikira. Kukundwa uku kwasiya chikwata chekunorth Africa ichi chiri pasi pasi pegungano regroup D chine point imwe chete kubva mumitambo miviri. Chikwata chemuAfrica ichi chasarwa nemutambo mumwe chete mugungano iri. Uyo vachatamba neFrance iyo ine mukombe uyu. Mutsigiri wenhabvu vaAlan Moyana vanoti vari kuona pasisina chinobuda pamutambo wasara uyu.
Tunisia iri kutodyiwa neFrance. Tatakatotarisira kuti mutambo watambwa nhasi uyu ndopaine chansi yekuti inokwanisa kubudirira. PaFrance haibudiriri.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmaya Mapie vanoti varwadzikana zvikuru kuti chikwata chemuAfrica ichi charwa neAustralia iyo ine mukurumbira murugby necricket kwete munhabvu.
Tunisia yandigwadzisa zvisingaiti. Ndai ndakaona Tunisia ichinge ichirova Australia. Australia ndinoziva iri timu yerugby necricket, asi Tunisia ndiona yatiti yandigwadzisa zvisingaiti. Zvaiita izvi hatichaonekwa inoenda kumberi.
Tunisia haisati yasvika munharaunda yechipiri kashanu kaenda kumafinari eWorld Cup muna 1978, 1998, 2002, 2006 na 2018. Mutsigiri wenhabvu vaSilent Chikumba Dube vanoti vanga vakatarisira zvakawanda kubva kuTunisia zvichitevera matambiro akasimba ayakaita neDenmark, asi vanowedzera kuti kurohwa kwaitwa uku kwasvitsa mukupera kwesarungano.
Zvanga zviri pachena. Timu yavaitamba nayo ndobva vaifanira kutora mapoints. Manji mene kuti kamwe yake Africa yakakamira sei. Dono asi gemu rakutorema rakurema rasara rakurema. Apa ndopa tatofunga kuti Africa yaitawo 3 points like zvaita Senegal. Tatofungirei baba.
Mumwe mutambo wegroup D pakati peFrance neDenmark urototambwa panguva ino. Kutatarika kweTunisia uku kwauya mushure mekukunda kweSenegal iyo nezuro yakarova kata 3-1 nekuramba iri mumakundano aya. Mukuru weZimbabwe Warriors Friends Club vaTendai Bans Jakarta vanoona kunge Senegal ichaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika masemifinari eWorld Cup.
Zvemuri kuona matambiro avo vari kuita vakomana vanomakuona vachinokupinda vari kumasemifinari kana kumafinari.
Mutambo unotevera weSenegal uriko nemusi wechipiri svondo rinouya apo iri kusangana neEcuador. Chimwe chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana neBelgium. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri tinoda kukuudzai kuti pamutambo weDenmark neFrance ave mangange 1-1 kwatambwa iko 69 minutes. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira vaJob Scholar. Asi munyori mubazi rezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape mukana wekubvisa mari yechibatiso vanopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 26 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana labancane bakhale bobabili abantwana abancane kakhulu. Emthethweni la ujaha lowu kuzaba nzima ukuthi amapolisa NPA, which is the National Prosecuting Authority, bambophe effectively.
Amapolisa athi ucwaningo lwe-DNA soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyangalolunye 9. Obelethe kunsukwana ezedluleyo laye ngumntwana ongumzawa wakhe kamabeletha oleminyaka elithumi lantathu 13.
Ulale singene lezindlini esiqoqodeni etivula. Lale malangeni urephu gogo lapha. Ule ngqamu, ule bhemba, ule hlovu, njalo lomkhonto futhi ahambe uthwele.
Izakhamizi zeGwanda zithi azisabuquthi ngenxa kabhinya osehluphile odlwengule ugogo leminyaka engamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83. Kuhlelo abaculi bethu silobe kuthemba Ngwenya ehamba leqembu lakhe leIngwenya Family Brothers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imihlolo batayi. Amapolisa athi ucwaningo lwesayensi olwaziwa ngokuthi iDNA ngesiNgisi soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana oleminyaka yokuzalwa eyisishiyagalolunye 9 obelethe kunsukwana ezedluleyo ngumntwana laye ongumzawa wakhe kamabeletha oleminyaka elishumi lantathu 13. UZulu usele ekhuza umhlola namuhla ngemva kokwethulwa kwalumbiko isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. UNyathi uthe uphenyo lolu lwenziwe zingcwethi eNational University of Science and Technology iNasti kobulawayo. UNyathi uthe njalo umabeletha lomza wakhe owamdlwengulayo lo bazathola ukuxwayiswa kumbe i-counseling kugatsha lwamapholisa olwe-Police Victim Friendly Unit ngalesi sika. Uthe njalo amapholisa asesebenza lezinye ingatsha zikahulumende ekuxazululeni linkemenkeme. Abantwana laba ngabetsholotsho njalo lo owesifazana ubelethele kobulawayo. Kambe phansi komthetho luphathwa njani udaba olunje njengoba umsolwa laye engumntwana? Sixoxele gqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Kuyadanisa ukuthi into enjalo iyenzakala. Abantwana laba ncwasi bakhangele bobabini abantwana abancane kakhulu. Emthethweni laye ujaha lowu kuzaba nzima ukuthi amapholisa NPA, which is the National Prosecuting Authority, bambophe effectively ngoba kakafikisa iminyaka engu-18. So yinto nje ezenzakale ebantwaneni. Kuyadanisa ukuthi kungenzakala esigesi ngako esigqibeni abadala behluleka ukuthi bakubone.
Athi wona amapholisa abantwana laba sebethola loku kuthiwa yi-appropriate counseling ku-Police Victim Friendly Unit. Lokho kutsho yini ukuthi amapholisa angakwenza ikuxwayisa nje abantwana laba?
When we're looking at counseling now, I don't know whether a police victim friendly unit is capable of doing it. Kumbe ingakwanisa ukuthi layo incediswe ngabanye abantu abalesazela kukhonokho ngoba I think there are other organizations that can assist. We don't want to confine it within the police as it were. Kodwa yikho kungayenzakala kuphela. Other than that, it's very difficult to come up with a proper sanction. It's very difficult.
EZimbabwe igqwetha akula lokho okuthiwa ngama-juvenile prisons yini okokuthi lanxa umntwana emncane kodwa engenza isiga esinjalo uyangena ejele etheswe isigwebo esimfanele.
Well, into engayenzakala ukuthi aconvict abe ne-suspended sentence. That's the only thing that can only happen. But remember, the mischief is to rehabilitate abantwana. Right. In this instance, we wouldn't want to reduce umfana lo to a criminal. Otherwise, he becomes a hardened criminal. This is not an issue where we rape as it were. Fine, law 9 years could not have consented to sex entertaining it. But abantwana nje abantwana abagangileyo.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxelaye ekobulawayo. Izakhamizi zeGwanda phansi kwenduna uNhlamba zithi sezihlalela evalweni ngenxa kabhinya osethwalise abesifazana bakulindawo amagapa avuzayo. Ngeviki edluleyo esigabeni sesifanjani eNtephe lubhinya ubikwa edlwengule ugogo oleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyangalombili lantathu 83 kuthi kunyanga edluleyo kubanjwe njalo omunye umama emawane. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Omama esikhokela abangathanda ukanjwa ngamabizo funa lubhinga abalanda emakhaya abo badaba sabuqutha ubuthongo ngoba besesaba ukudlwengulwa. Lubhinga uhamba ehlome ngezikhali njalo bikwa ezalwa esigodini kodwa uhlala emawane njalo igama lakhe ngukondani. Nangomunye wabahlali beNtephe othi usehlalele evalweni.
Abantwana sebehamba nzima esikolo ngoba nxa bethi baye esikolo ubonwa ngabantwana besikolo kakhulu. Ulale singenele ezindlini esiqoqode ethi vula lale emalangeni urephe ugogo lapha ule ngqamu ule bhemba ule hloka njalo lo mkhonto futhi ahambe uthwele.
Esinye njalo isakhamuzi daba senelisi lokuya emasimini ukuyalima ngoba besesaba.
Basicela amapholisa bakithi basincedise thina bantu eceleni labantu abangomama la amankazana mina lama bantwana nzengathi ngcono esikolo lingayo.
Amazwi la agcizelele ngomunye njalo umama wesigaba seNtephe.
Khona ukulala ekhaya kasilali ngoba babengekho siyahamba siye kumamazela siye kuhlala silale khonapho inje ngakhunkhothe kuphela ebusuku sokumele sivuke sime silathi sithithibale.
Ukhansila walindawo umnumzana Miklas Ndlovu uthi izehlakalo zokudlongulwa kwabomama ziyadanisa kodwa ukhona osebanjiwe.
Kwathi ngenyanga ezivile eziphelileyo omunye ubhinya wabamba omunye umama emawani laphana. Uyadingwa lo bhinya kabonakali angikwazi lokuthi uhamba njani. So kulomunye lobamba ugogo kuthangethange lapha hayi lo abafana sebembambile ngikhuluma senze nje amapolice asebelaye khanya futhi uyahlobana lo gogo lo ngumntwana omne wabo kagogwena lo okudlwengulwe kathesi umfana omncane sibili.
Umnumzana Arabile Mate ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeNtephe uthi izidakamizwa lamaphilisi asetshenziswa ngabatsha kulezinsuku yiyo abafuqa ukuthi badlongule.
Abantu abatsha batholakala bebo bephambili la maphilisi la khona lawa athengisayo la ukuthi abe yenza igazi labo lishise kakhulu mhlawumbe inciko okwenzakalayo.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Sethekeli Chabangu uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazane.
Sithi phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu abangomama, no to gender based violence.
Osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thulani Moyo ubengakaphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba ngesikhathi sisiye emoyeni. Ukudlongulwa kwabomama laba kuze ngesikhathi kusungulwe umkhankaso izolo wokulwisana lodlame oluqondiswe kubomama lamantombazana o-16 days of activism against gender based violence. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundini eNtephe ngu-Albert Ncube.
Washington, the voice of America, VOA.
soku isikhathi sohlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uzithandekile Mhlanga. Nansi ingxoxo esiliphathele yona namhlanje.
Ngiyabonga ukwamukeleka nokuphiwa ithuba lokuxoxa nabomama lenhlelo esizenzayo ku-Freedom Alliance. Ngingu-Beauty Ndlovu, u-Deputy National Chairperson we-Freedom Alliance. Ngibuye ngibe lilunga lokugatsha labomama be-Freedom Alliance elithiwa Inkonjane Zesizwe. Kangiqale ngokuchaza ukuthi i-Freedom Alliance iyananzelela kakhulu ukuthi omama abancindezelekile empilweni, kwezomkhonomi, kwezombusazwe, kwezokuhlalisana, njalo bayasilela kakhulu ezikhundleni lendaweni eziningi lapho okuthathwa khona izinqumo. Lezi zindawo sezathathwa kakhulu zaba ngezabo baba. I-Freedom Alliance ihlose ukuguqula konke lokho. Indlela emingayo i-structure sayo ivele ukuveze lokho ngoba phezulu le silabo abaholi bethu abangomama. Silabo Deputy National Leader ababili, u-Miss Prezia Ngulube lo Mrs. Senzeni Mpofu. Sibe lo Treasurer General ongumama uNomathemba Ndebele. Inhloso kuyukuthi omama ababe sezingeni lokwenza izinqumo, abaphathe phezulu njengabo baba ngoba labo belingana labo baba, njalo imibono yabo iqhakathekile kakhulu ekuphatheni yonke nje into ephathelane lelizwe.
Yiziphi inhlelo eliziqhubayo ezokuthuthukisa abesifazana lamantombazana, njalo liyenelisa yini ukufeza injongo yazo?
Langena bekabanzi kunhlelo ezenziwa kuhofisi lami lika Deputy National Chairperson, lapho engisebenza khona labo mama lamantombazana emaphandleni kanye lasemadolobheni, bazibiza ngokuthi zimbokodo. Inhlelo zethu zigoqela ukuphakamisa umntwana oyintombazana lokumkhipha kukho konke okumnyathezelayo. Siqala labo besakhula, sisenzela phela ukuthi bahle bazi bekhule besazi ukuthi amalungelo abo yiwapi, bakwazi njalo ukuthatha izinqumo ngempilo zabo, njalo bakwazi ukukhokhela kusukela besafunda ezikolweni emfundweni yangaphansi besiya kuyaphezulu kuze kufike lapho abangabamba khona kwezombusazwe. Sibe sesigxila ke lakulabo abangama youths abasakhulayo ontanga, sisuke lapho si chove siye kubo mama asebekhulile ngoba sifuna wonke umama azi amalungelo akhe, njalo asebenzise zonke iziphiwo alazo ukuzithuthukisa yena, imuli yakhe, isiqinti sakhe, isigaba sakhe kanye lelizwe lakhe nje jikelele. Ikakhulu emangweni lo esisebenzela kuwo kwele Mathebele Land lase Midlands, sikhangelele ukuthi masikhula sifinyelele bonke nje omama kundawana zelizwe. Siqala labo bese sebatsha bese sesesikolweni, silabo abatsha abasafundayo, abanye ngase besemakolishini, abanye abasema university, abanye ngase baqeda izifundo zabo njalo bezisebenzela bengosomabhizimusi. Bonke labo sisebenza labo basuka ke asebesebenza asebekhulile babe yibo abancedisa abasakhulayo.
Liphathisa ingqenguphi owesifazane kumbe abakubandla lenu kuphela ele Freedom Alliance?
Hayi chicha, ungaluthola usizo so long uhlala esigabeni lapho esisebenzela khona. Akumelanga ukuthi ube ngomunye wethu ukuze uthole usizo. Sisebenza labantu wonke abama-background achiyeneyo. Kodwa ma ungowethu uphila lathi, uzahlala usazi kakhulu ngenhlelo esilazo njengoba sixoxisana labantu abangamalunga ethu nsuku zonke. So kulama advantages, kodwa ngaza ke ngithi thina kusamele ukuthi uphoqeke ube ngomunye wethu ukuthi wena uze uzuze usizo.
Lo ngunkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-Freedom Alliance asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.
Siyabonga sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadibana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko. Sihlaziya udaba olufanayo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Baba Gande, sabona ngisho labalaleli bakho, ngithi salibonani.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele?
Lichilo leli baba Gande lesizwe sonke, kungumnyama omkhulu lo oyembese isizwe, ngoba phakathi kwesizwe sethu sihlezi kuhle, hayi bekungenzakali lokho. Amalungelo engani abehlonishwa kakhulu, ikakhulu amalungelo amantombazana abehlonishwa kakhulu. Lokhu sokuliyeza elimnyama eselehlele isizwe, okudingakala ukuthi ngesintu sakithi sibili kubonakala ukuthi kuyini okungabe kusenza ukuthi siwelwe ngamashwa anje. Ngoba kimi ilishwa leli kanye kanye umnyama oyehlela isizwe, ngoba ungabona abantu abadala sebengasahloni, hayi lokhu kuyazila. Njalo nje sokutshengisa ukuthi abantu sebebanjwe ngumoya ongasalunganga, osudinga ukuthi esizweni ngabe sihlezi kuhle ngesikhathi sakhona, hayi bekuzanuwa sibi. Kubonakala ukuthi kanti kuyini okungene emakhaya, okungena emakhaya.
Zona izigwebo ezifakelwa abantu abadlwengula abantwana abancane kangaka, ubona ngani kumele zikhuphuke yini?
Ye, kuyadingeka kakhulu ukuthi izigwebo zalezi izigwegwe ezikhangelisiswe sibili kakhulu, ubonakala ukuthi khona lo muntu angathola iphi indlela ezakwenza ukuthi labo abangabe belengqondo efanayo bangakuphindi futhi. Ngoba lo vele okwenzile yena ngwa akumelanga ukuthi vele abuye alethwe futhi emphakathini. Kumele ukuthi abe yisifundo, ahambe kokuphela, bafunde isifundo sokuthi akwenziwa lokho ukuze kube lokuhlaliseka emphakathini. Uhluvele nje ube kwazi ukuthi awuseyikuphenduka futhi kumphakathi, awuseyikuphenduka futhi esigodini lasezigqintini.
Abanye bathi kungaba kuyimithi ebangela ukuthi abantu beselisa benze isihluku esingaka. Uyavumelana yini lakho lokho?
Yebo, ngiyavumelana lakho kakhulu lokho ukulabo bathi khona bona imithi, ngoba abantu bakithi sebacabanga ukuthi khona ukuphila ukuthi unothile. Kanti ke abantu baphila enothile enganothanga, ngoba yena uNkulunkulu laye futhi wakudala ngendlela ukuthi abantu laba kumele ukuthi baphilisane. Laba abanganothanga balazo laba izinto abenelisa ukuzenza ezingenelisa ukwenziwa yilaba abanothile. Pho ke umoya onjalo ukuthi khona wena uhambe edinga umuthi wokuthi uzebamba umntana wakho, mbona ngani into embi kakhulu, ingumuthi omubi kakhulu lo.
Okwakugcina ungavalelisa abalaleli?
Ivalelisa abalaleli ngisithi bantu bakithi, isintu sakithi besihlanzekile kakhulu. Bantu bakithi ngabe singabuyela ebuntwini bethu. Isicelo sami esikhulu leso, sihloniphe abantwa bethu, sihloniphe abazukulu bethu, sihloniphe odadewethu, sihloniphe omkethu, sihloniphe nje wonke umuntu esiphila laye. Isicelo sami leso engingasitsho, isho ukuthi abantu bakithi kasibuyeleni kunhlonipho yethu, sibuyeleni silweni lezigangi lezi ezikhona. Abantu bangafihli ukuthi lapha sokulesigangi, ngoba kathesi ngiyakubuzwa, ngiyakubona abantu bayafihla bebona ukuthi lapha sokulokuganga okuthile, babe sebefihla sibe sithi bona bona enxenyela umuntu lo sesizambophisa. Hayi, lo muntu uvele kaphume phakathi nabo umphakathi. Umphakathi asozuyekele lihlupheka ngoba kunengi lana elivelele lakho. Labo esingabantu bahlupheka kunenga balakho okungancedisa labo abathi banothi. Ngiyabonga balaleli, ngiyabonga futhi lo msakazo kwe Studio 7.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilayo.
Sibonge ke ijahe elidala uChris Gande ngohlelo Liphuma Lendaba. Iyaqhubeka imidlalo yomncintiswano weFIFA Soccer World Cup kwele Qatar. Emdlalweni wesibaya sika Group D odlalwe namhla ekuseni, ele Australia linqobe ele Tunisia nge 1-0. Ku Group C iPoland ishaye iSaudi Arabia nge 2-0. Emdlalweni osaqhubeka osusalelwe nje yimizuzu eyisithupha ukuthi ufike komlindi yacina, iFrance ikhokhela iDenmark nge 2-1. Abahlohlele iFrance nguKylian Mbappe. Ngoqale uhlohla iDenmark yaphendula ekwahloya hlohlelwa nguChristensen. Wasephendula ke kathesi kumzuzu yembalo esanda kwedlula, uKylian Mbappe yaba yi 2-1. Izolo emdlalweni oqhutshwe ntambama, iNgilandi leMelika zibe ngutshikilobhanqa 0-0. Emdlalweni olandelayo ozadlalwa ngehola lesibili khonapha ngesikhathi sakhonapha eMelika, iArgentina izanqikilana leMexico. Mexico siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Lamhlanje silomhlabeleli weRumba uBekthemba Ngwenya ehamba leqembu lakhe leIngwenya Family Brothers, bephethe idlalati labo elitsha.
Ukuqala ngizothanda ukubonga kubaphathi beStudio 7, ngibingelela kubalaleli bonke beStudio 7. Ngokuzala ngizalele enkayi esigabeni saseForest, kodwa ngikhulele ePlumtree esigabeni saseMakumbi. Ngikhuliswa isalukazi engizothanda ukusibonga kakhulu, ngiyazi uyasithanda iStudio 7 unashona. Ngiyazi njengamanje ulalele, ngisithi inkosi, ngicela ngigcinele, ngithanda kakhulu. Emculweni ngiqale ngo-2005, lapho engiqale khona ngingaphansi kweqembu leCrash Super Sound laseCholocho kwenshaba. Kuthe ngo-2010 ngabuyalala eGoli, ngo-2011 ngavulela micembu elithi lona iNgwenya Family Brothers.
Leli lidlalate labo lesine, kanti lilesihloko esithi Lingivumeleni. Amanye amadlalate abo abalisa elithi Kanti Banjani, Bakhala Kabuhlungu kanye lelithi Abavume, lapho iqembu leIngwenya Family Brothers elaxasana khona labafana beMalaba Shining Stars. Abangat
bathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengasithola kulezi number ngeza se South Africa siseGoli. Inumber zami zithi zona 073 9400 617. Ngezami lezo sezisithi ezomfowethu engisebenza naye ngoba si-2 kule ndima le esibambiseneyo. Igama lakhe nguWeli Mnqabelo Mlalazi. Zithi zona 063 508 3890. Nazo futhi ngezase-South Africa. Ukanti nakuFacebook futhi sikhona, ma ungacheck ukuthi Ngwenya Family Brothers uyalithola iqembu lethu. Nakuyoutube zikhona iy'ngoma zethu, njalo futhi abafisa ukudownloada bangangena kuyoutube bakwazi ukudownloada bezithole.
Abalandeli-ke ubatshela waphamasi?
Engakusho ukuthi ngizothanda ukubonga kakhulu kubalandeli ngesapoti abasinikeza yona. Ngisithi abaqhubeke njalo beze bengakhathali, nathi sizoqhubeka njalo sibenzela okuhle, sibanikeza amanye amadlalati. Siyabonga kakhulu.
Kamnandi lapho ubekuthemba Ngwenya leqembu lakhe le Ingwenya Family Brothers. Besigqibela uhlelo lwethu. Usupheleleke umdlalo weFrance leDenmark inqobile, iFrance winile 2-1. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi ucwaningo lwe-DNA soluveze ukuthi uyise wengane yomntwana leminyaka yokuzalwa engama-8 obelethe kunsukwana ezedluleyo laye ngumntwana ongumza wakhe kamabeletha oleminyaka elishumi lantathu 13. Izakhamizi zeGwanda zithi sezihlalela evalweni ngenxa kabhinya osehluphile. Kwanele Mthwakazi,
olivalelisayo nguntungamili nkumo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.